Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, September the 19th, 2017. I'm your host, Ntungamili Nkomo. And tonight, we are looking at voter registration, which started across the country yesterday. Have you registered yet? Do you even intend to? Well, that question should not even arise, because you do not have the right to disenfranchise yourself. Well, maybe you do, but we don't encourage it. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live on 001-202-619-2077. We are streaming live, of course, on Facebook at VOA Live Talk and on our three websites. As you would know by now, the address is www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, as well as on www.voandebele.com. Voter registration entered day two today with recurring problems being reported across the country. We have people on the ground who will explain that. But first, here are some of the questions we are asking tonight. Have you registered yet? Have you heard where the registration centers are? Do you know what you need to produce so as to be able to register? People in the rural areas, especially where information can be scarce, you have to pay attention. Remain tuned on Studio 7. Lichona njani isapho leZimbabwe ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo oluqale endaweni ezijeneyo zelizwe izolo. Kulenkinga ezithize ezigoqela ukungasebenzi kuhle kwemitshina, ukuswelakala kwama-polling stations, ku-system lokunye okunenginengi. Bakhona asebeke bahlangana lalolu daba abaku-ground esilabo kuhlelo lamhlanje bazachasisa ukubana kuhamba njani. Khona ngapho emaphandleni iyafika na imbiko yokuthi lingaya ngapi ukuyabhalisa kahle kahle. Ithiyani indlebe ku Studio 7 lamhlanje, qhubekani elilalele silabo abazachasisa khonapha kulolu hlelo. Kwazwayi watereri kusangana uku muchirongwa chenyu chirongwa The Connection. Nasi tiriku kurukura nenyaya yekunyoresa yechirongwa chekunyoresa vavoti. Icho chakatanga kunzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika nezuro. Pane zvimingapinyi, pane matambudziko nechirongwa chebiometric voter registration. Vamwe vachiwanikwa kuti mapolling stations hamo musystem. Uyezve vamwe vachichema chema nekuti ma biometric voter registration acho system yacho mapikicha hazi kubuda moshe, akawana matambudziko acho. Vachange vachitiudza zvakawanda vatinavo nhasi muchirongwa vambosangana nedambudziko iri. We also have some of the young people, because this show is about young people, we are heavily biased towards young people. So we have a number of young people who were, recorded by our stringers on the ground explaining after registering yesterday and today what they had to go through. Before we go to our guests, let's take a listen. Those who are watching Facebook, take a watch.
Which time for the first time, because previously I didn't have the chance because of other commitments, educational commitments. It made it difficult for me to come and register to vote. But since this new drive has been initiated, I thought it was best for me to come and register to vote so that we can also contribute our voice as a young person.
I'm just exercising my right as a citizen of this country. I believe we have got a part to play, especially as the youth of this country, especially determining the future of the next generation is concerned.
Chaitwa kuti ndizoregister kuvota ndechekuti ndiwanikewo ndichivota pamaelections ari kuuya emuna 2018 tichisarudza imwe hurumende imwe itsva mushure mekunge yapera iripo.
Those were some of the young people who were captured by our reporters on the ground after registering to vote yesterday and today. And going to our guests, we have on the line Maureen Kademaunga, coordinator of the Women for Women Zimbabwe, which is one of the organizations that have been really in the forefront of encouraging people, especially young people, to register to vote. Maureen, good evening and welcome on Studio 7.
Thank you so much for having me.
A personal question first. Have you registered to vote?
Not yet. Today I tried to register to vote, but when we go to Mbare, the registration officer, the one who was doing affidavit, is the same person who was collecting fingerprints. And so I had people that had tried to go with so that they can also register. But then we were told to wait for at least 3 hours. All these men, players, people who wanted to have their fingerprints taken. And due to other commitments, we had to leave, and we said we'll go back in the morning.
So the number one a problem that many people are encountering in registering is, you know, the issue of the process being very slow, as you have witnessed.
Yes. You see, what I observed when I went to Mbari is that the process is very slow because ZEC is understaffed. For example, the example I've already given you, that the Commissioner of Oath is the same person who's also collecting fingerprints. So the process is painfully slow. And also, you know, yesterday we were asking them, and they said yesterday they managed to register only 13 people. And today, by the time we got there around 2 o'clock, they had only managed to register 9 people. So for me, this is really beyond ridiculous. And I think ZEC is not sufficiently prepared in terms of, you know, the logistics of running this VVR system and registering people to vote with this new system. And then the other thing is there are not that many people at the polling stations. And talking to young people that we've been engaging before this process started, the issue is that there's only one registration center here in Harare, for example, and another one in Chitungwiza. So in Harare Metropolitan Province, there are only two. But a lot of young people are saying that I have to get 2 or 3 combis, you know, to get to Mbare where the registration is happening. And, you know, they would rather just stay at home than, you know, spend a day in line and then not even register at the end of the day because process is frustrating. So for me, I think we see an apparent disenfranchising of the urban voters. The centers in the rural areas seem to be more than those in the urban areas. Information also, ZEC has not done a robust voter registration education exercise. So a lot of people do not understand what is going on. They don't even know where the centers are. We are doing what we can to educate those we can reach. But, you know, ZEC has a budget from taxpayers' money that they are supposed to use to disseminate public information. So I think that people's public information rights are being taken for granted. Number two, I had a lot of calls from different people who were saying that there's information going around to say if you're registered before, you must not go and register again. So I think it's also deliberate misinformation, but who the source of this misinformation is, we are not sure. So the process is a disaster. We need a secure and well-thought-out plan.
Thank you there, Maureen.
Because, you know, like, especially with the Ebonites, I was just thinking, people need to feed their families, they need to do other things. So you can't ask someone to travel, you know, miles and miles just to get registered. This is 16% of the population being serviced by only two centers. It's ridiculous.
Thank you there, Maureen, and please do stay on the line as I welcome our second guest. And that's a human rights lawyer and director of Abameli Human Rights, you know, organization, Tinei Mukwewa. Mr. Mukwewa, good evening and welcome. Hello, Mr. Mukwewa.
Thank you very much for bringing me in the program.
Personal question first. Have you registered to vote?
Yes, as of 9:17 in the morning, I registered.
Our other guest, Maureen Kademaunga, failed to register today because the process was painfully slow. What was your experience in Bulawayo?
Equally, the process was the same. I had the benefit of having to go there early in the morning. And the process was rather slow. And also, the machines, that had not done its test run, to the effect that it took almost 2 hours for Senator David Coulthard, who also arrived with me, to get himself registered.
Ungathi njengaba sakhulayo, umuntu osakhulayo, Tinei, njengaba sakhulayo, lilomdlandla yini? Uyawubona umdlandla, uyayibona intshinkuntshe ebantwini abasakhulayo ukuthi babhalise?
Akulantshinkuntshe kwabatha ukuthi babhalise. Ube uthola ukuthi abantu bebengishise, ube uthola
Mnumzana Mukwewa, ucingo lwakho ungani kasikuzwa kuhle. Ungazama ukutsheda kancane lapho khona mhlawumbe singaxhumana kuhle.
Yebo, bengisithi mina bekungela abatsha kumbe esithi ngama first time voters abarejistileyo namuhla. Laba kade beregister kade kungabadala abake baregister kumbe abake bavota iminyaka edlulileyo.
Ludabuludanisayo lolo mpela. Abasakhulayo kuyini okurongo ngani kani? Yini inkinga yenu? Maureen, ndimbozokera kwa Wure. Unfortunately, we've lost Maureen there, I'm told, but tichange tichi mfonera zvekare. Vamukwewa, manga muchitaura imimi kuti pamaregista kuBulawayo nhasi. Hamuna kuona vechidiki vakawanda. Kwanga kuine chembere neharawa vanhu vakuru. Semunhu wechidiki, muri kuona kunge chikonzero cheizvi ndechipi?
Chikonzero chandaona ndechekuti chaita kuti vechidiki vasatokwaira kunge vachiregista. Ndechekuti iyo zeki haina kushambadza kuti process iyi yakutanga. Kana kashambadza yakashandisa ya traditional media. vechidiki vakubatika pama WhatsApp kana kuti parunare mbozha, asi unoona kuti Zek haina kushambadza parunare mbozha, yange ichishandisa nzira dzakudhara dzinobata ivo vakwegura Hararwa neChembera.
Please do stay on the line there. Mukwewa, ndimbodzo kera kuna Maureen. Maureen, Mukwewa ari kutaura kuti kuBulawayo kwa register kwa nyoresa nhasi kwanga kusina vechidiki vakawanda, asi angoona vanhu vakuru chete. Zvinhu zvamuri kuonawo here izvi kuHarare?
Chokwadi, kupolling station kwandaendaini kumbare vanhu vazhinji vanga varipo, vangati madzimai echikuru vabvazera chaivo chaivo, vechidiki vanga vari vashoma shoma ipapo. And ndikuona sokuti nhau imwe yataurwa navamukwewa izvezvi ndo imwe yechikonzero, nyaya yekuti hazvina kushambadzwa izvi zvamuchose. Ende dambudziko randiri kuita nderekuti vezeki vane bhajeti yavakapiwa, mari yavakaipiwa kubva pamari dzedu dzemitero, saka vanofanira kuishandisa zvavakatanga kuishandisa, nekuti kana vasisasambadzi zvinhu zvacho zvine basa, tinotanga kufunga kuti pamwe paane zvivesponzero zviri kuseri zvinoda kuti vanhu vasaite vasabude kunorejista. Sechipiri, masenta acho mashoma, muno muedheni mashoma. Ende kuchitarisa madzimai echidiki kunyanyanyanya vanasikana nechii vanenge vasingagari munharaunda yemumbare, vazhinji vavo vanoti kana kuchitaurwa zvematongerwo enyika, kune nzvimbo dzatinoti mahotbed nomuHarare, mahardhet areas. Mbare imwe yenzvimbo dzinoverengerwa darunza. Kune chipangano, kunorohwa vanhu, kunoshungurudzwa vanhu nevanhu vezvematongerwo enyika. Saka vamwe vanhu vari kutotya kungoenda ikoko nenyaya yekungoti panenge paine perception iyoyo. Saka ngavavhure masenda kwese kuitira kuti vanhu vave neaccess. Andewo zvakare, I think iyoyo nyaya yekuti even the kind of voter education kana registration education yacho vanenge vachiita inenge yakangorerekera kuvanhu vechikuru. Dzinengo dzita misinformation yandambotaura iya, vanhu vanga vachindibvunza vanhu vechidiki, ini ndine munhu anga achitonditisa nharo kuti aive nandinoona rejisteno ndakarejista kudhara ende ndo information iri kufamba. Saka isadzidzii kuti information yakadai inenge ichibva kuti, asi kuti ingopedzwa panenge pachida kuti the official yeti inofanira kunge ichiita robust voter registration education, vanhu vachinyatsa kuziva kuti zvii zviri kuitika, masenda akavhurwa uye nekuti zvinotora nguva yakareba sei. Sakanga tanga vachitaura nezvekudhiziyara ivai zvinotora about 10 minutes kuti nharejiste, vatike zvo zviri kutora 2 hours, 3 hours. Ende vechidiki vamuri kutaura ava ndo vanenge vachishava mutaundi, vamwe vanotengesa, vamwe vachimhanyamhanyawo nezvimwe zvavanomhanyamhanya nazvotsvagara ramo, saka kuti azokwanisa kunoswera zuva rese akamirira prosesi yasingazivi isaitika futi hadzichiona zvichiitika izvozvo. Kuti kana pasina improvement mazuva akatarwa eregistration acho anenge achingopera ikokwaregista vanhu vashoma shoma, wozozvigadzirisa maybe tapakati asine tarasirwa nenguva yakawanda, kureva kuti vanhu vazhinji vachasara vasina kuregista tichapinda mudamba.
Thank you there, Maureen, and Tine Mukwewa, please do stay on the line. Both sitate umlaleli lapha eMzansi uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi, siyaphila. Wenzani eMzansi kanti abanye bebhalise ekhaya?
Lapha siyafisa lathi ukuthi singakwenza lokho manje lesiphila ngayo namapesenti wasebenzisayo alabesiyabe sincengisa khonaumsebenzi kuzotola ithuba lokuya khona nje. Siyalisa nje ukuthi siyakhuthazana ukuthi lasebambe isikhathi. Manje ubuhlungu sobebe sibuza ukuthi la makhansila ayabhadalisa lapho, mele uthole okuyincwadi kokakhansila kube sekufika nedola, angazi ukuthi kahle kahle sokudinga ukuthi umuntu wonke yini athole ukurejista, kumbe sokudinga ukuthi abanye basale ngaphandle.
Ludubo mpela lolo Khumalo, kodwa yikho sokungakuvimba na ukuthi ugade la wibhasi uyekhaya uyekhipha idola ukudinga leyo proof of residence ukuze ubhalise ukuvota?
Hayi lokho mina ngokwama ngeke ngwesuleke kodwa ekukhulumela bakhona abadala labontanga abangasebenziwe emakhaya ngithi okuselakala khona idola nje lokuya esigayweni ngithi so ngezinye indlela sesibona ukuthi ngabe into leyi yenziwe yaba nje free siyazi idola ingaba imali encane ngokukhuluma kodwa kulohlele ekhaya ongasebenziyo kumbe ngugogo layo ongasebenziyo kuzomkhambela njani.
Hayi ngiyakuzwa ngiyavuma khonapho baba Khumalo kodwa uyathembisa phela uzagada ibhasi uhambe ebhalisi.
Hayi umuntu ungawuzaba khona lapho ayokwenza naye ufanele yena uhlupho nje ukuthi awungeke phela ubusasayinela abantu ababili uzosayinela wena wedwa but siyazama ukukhuthazana ngapho ukuthi hayi lilungelo lethu ukuthi sikwenze lokho.
Aha, hayi siyabonga baba Khumalo ungena kuhlelo ba.
Ya, ngithi mina enye into engibona ukuthi bayenzi into leyo kodwa babe ngemuva kwesikhathi abazange bathole ukuthi bazise abantu ngesikhathi. Abantu abaningi abakazwisisi ngayo linto njengokuzwa kwethu. Njalo ezinye indawo zithiwa ziswelakala imishini angazi ukuthi kukhomba ukuthi iveke ihlelekile yina.
Mhm, aya ihlelekanga khonapho bathilo nje bathe eminye imichini isendleleni kuqala ngo-October kulapha bazabhoda ngelizwe lonke empela bangene lasemaphandleni kulapha babe sebebhalisa khona wonke umuntu.
Yebo siyakuzwa lokho xa singakubhalisa siyazi ngoba izimbi zosizo zonke abazigcwalisa esokabezele so bengakusho lokho
aha, hayi siyabonga siyakuzwa Khumalo siyabonga ungena uhlelo baba kahle sithatha abanye.
Hayi ngiyabonga lapho sibelelanele.
Akube njalo la kuwe ba. That's Khumalo the calling us from South Africa. Coming back to you, Mr. Mkwewa, I know as an organization, as Abameli, you have been going around Bulawayo raising awareness about voter registration. Have you managed to go beyond Bulawayo, especially in the rural areas where there is not so much information about registration?
Ntunga, unfortunately, I must admit that we have not gone beyond Bulawayo. This has been necessitated by a resource constraint. Currently, we were engaged with the Bulawayo Progressive Residents Association in being able to bring the residents' associations from the various townships in Bulawayo. And we have managed to be able to train so far close to about 120 residence leaders so far. So we would like to be able to go into the rural areas because today what we also discovered is that despite the fact that we think that the urbanites, they know, you realize that a lot of individuals came with the driver's license and were turned away. What about those that would be in the rural areas? They could be more. There have been also misconceptions about the proof of residence. In the event that you don't have the formal proof of residence, ZEC actually has options that are available, which include a declaratory affidavit, where you can write there and a commissioner of oaths, who also happens to be one of the ZEC officials, can just sign. You just tell them where you stay and declare on oath that this is where you stay and you stand and you have your proof of residence. But that information is not available. So a lot of others were telling us that people are unable to come because they don't have the necessary proof of residence. This shows that the message about proof of residence and other requirements has not reached the average man right there who met us. So it's important that civil society, ZEC, and other partners partner to be able to go right into the core of the community and tell the community the requirement.
Please do stay on the line there. Mr. Mkwewa, Maureen, I'll be coming back to you shortly, but first, Timbotora Mtereri with South Africa, Mkoma Jason, Magadi Mkoma Wangu.
Hey, Tiripo Magadi Mkoma Wangu.
Ayo, atino fara, gurise iku uko.
Ayo, akuru raidi. Ini mbunzo wangu andina o mweche tepa kuti. Ze kutanga kwa ya ita kuti vrishiro nga chuku votesa isi. Kwa sei yangu ramba iyo ega iruku. Iruku tunga mirira vangu mapoka kafana na haya mnote avanu mirira. Kodzero dzevanhu vasiri involved sevaru vakazotenderwa zvisati zvapasiswa kukoti kuti MDC akati ichambovapira nenyaya yekuti vasavhote vasina kunge paita mushina yakakwana nezvese zviri kuitwa zviri kutaurwa zvese nevari kuenda kunoroidzesa ava nesu tiri kusouth africa tiri kutotya kuenda kuti unofambira mahara hausati wasvikako variko vari kukundikana isusu tozokukwanisa kuti tiendeko zvekutityisa kuti tofamba sei.
Hai wamkoma kwete kuramwira munda makudoka. Imimi zviri kuita kuti mutyire kuti mukangoini mukaenda kuZimbabwe ikoko munogona kutadza kunyoresa. Hamuna chitupa here?
No, chitupa ndinacho. Asindine chesimbi. Saka zvandine chesimbi manje handizive kuti requirements a sinzi vari kuti zvinoda kuzochingwa zvichange zvichifambira mberi
aiwa mgoma Jason vamudede ndivo vakanga vataura zvisiri asi vakazokorektwa neZEC naivovo vakazobuda vakutaura chokwadi kuti aiwa munhu wese as long une chitupa zvisinei nekuti ndechezenge kana kuti ndecheplastic unobvumidzwa kunyoresa manga musati mamawana mashoko yayo
ndanga tisati ndamanzwa hangu ko nyaya yemasenda zvemuHarare kuti mashoma isisi tinogara muHarare masenda zvacho zvaari mashoma tichakwanisa kuti tinokwanisa kunobudiro here kuti tiregise netime yakakwana kuti unongochitira kuti ukaenda unoregisa ukwanisa kudzoka kuno kudzoka kubasa.
Asi chakakosha kakurudziro yangu endai musatyira kure endai munoedza kuregista ikoko kana matadza mozova nenyaya manje nekuti zvino izvi muri kungoti ndogona kuenda ndikatadza asi hamusati maenda endai munonyoresa muone kuti muchatadza here handizvo.
No maita basa mukoma kwakakura kunzwa kunzwisisa kuti unosarushingira zvinhu zvaunonyatsoziva kuti tinongoitwa za2018 zegore riyari tojiwa tisizova kuti takaenda takanoregisa but maresults anongobuda ari one side.
Aiwa musatyire kure mukoma wangu tinotenda nekupinda muchirongwa endai munonyoresa kuvhota.
Maita basa mukoma wangu.
Jason the uyakhala uti gafuna kusuka South Africa afike khona le eHarare sehluleke ukuvota ngiyamchallenge ngithi hayi ukuzube le case hamba eHarare buyele eZimbabwe yehluleke ukubhalisa ukhonale kunoyaba le case otherwise okwamanje uyabuhlezi lapho khona uti hayi ukokhala futhi zanu PF usibuyelile esikhundleni ngoba uvotanga. Maureen, wanzwa kamukoma Jason achitaura apa. Ndinodaira ungada kupindira ipapo.
Chinhu chavataura chanyanya kundibata inyaya yekuti sei vanhu vemapato anoita zvekodzero dzevanhu vari kuita sokuti havasi mbovha muprosesi. Ende iniwo sekuona kwangu ndiri kuona sokuti prosesi ichangotanga sezvambotsanangurwa kunzi pangori ne 400 kids mamacha azouya maybe kunana 10 October uko kunzi registration process uzochinyatsovhurwa kuti munhu wese akwanise kuregista asi mafungiro angu anga ari ekuti pari zvino tationa zvinhingamupinyi zviripo tanga tichifanira kutitanga zvino kuti titange kuita ruzha nezvazvo kutaura nezvazvo kuchitoona kuti zvinogadziriswa sei kuitira kuti panozoya masita acho akawanda masenta ese achizovhurwa zvinenge zvaoverwhelming. Right now it's easier kuti tinokwanisa kumonitor macenters nekuti munomarare mune two chete ndinokwanisa kumuka kuseni ndoenda nevamwe tichinotarisa macenter tinotarisa kuseki kufamba sei kumbari kufamba sei asi tasvika panguva yekuti macenter ese anenge afuwa saka kana tikaona zvinyingamupini zvakatoona izvezvi kaakutoda kuti kana patiitwa pachitiwa nhaurirano kana zviri political kana tichitaura nezeki tichivataurira zvataona takabatana kuti isusu semapatowo anoshanda nevanhu nekuvakurudzira kuti vanorejista kuvhota tatiri kuona ndezvekuti pane mhika ndini yakati neyakati 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 zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe tochinyatsa kuisa presha tichirwa takamira kusaidi kwevanhu nekuti havana dambudziko sereki zvavari kutaura mukomava ivo vari kutarisawo voona prosesi yacho isiri mutizetii asi kana isusu vari kumberi vanenge vari kuziva zviri kuitika tikaramba tichitaura sereki tisanoizi nezvazvo nekuisa presha kuzeti yacho kuti vaburise kunyanyanyanya mari yekuti aite voter education kune a lot of misinformation matozvinzwa ivo vanga vachifunga kuti chitupa cherata hatisi kushanda asi tiri kushanda kune zvimwe zvakawanda zviri kuudzwa vanhu nenyaya yekuti zeka ina chaya yakaita ina handisati nambosangana kana neposta chairo chairo revoter registration ndezeki posta in ordinary posta rinongonamirwa kana muclinic kuti madzimai aone saka ndo zvimwezve zvinhu zvatiri kufanira kuti tiise presa nekuti nguva yacho iri kutofamba iri kupera zvechipiri ndongofunga kuti chimwewo chiri kunetsa muno muzimbabwe nechekuti nyaya dzematongerwo enyika nyaya dzekurejista kuvhota nechi zvakabva zvanyanya kuitwa sezvinhu zvakanyanya kudzamadzama zvinotyisa zvinongoitwa nevanhu vane zviindi chete kune dzimwe nyika kana zvinhu zvichiitika munozviona ikoko kuna ana america tina nani kuti dzikazvinhu vanenge vachitopembera nokuti anonzwisa kuti ari kuexercisa responsibility yake secitizen hatina that sense kuno saka tinonida kuti especially for young people vana vadiki ma18 ma19 ma20 ma21 tinofanira kuva nemeseji dzinotaura kwavari kushandisa vaimbi isusu sechivhoti 2018 tine chirongwa satinacho sekuti tinokutendai munorejista kuvhota kunonyanya vasikana vechidiki kuna November kuti ambofamba nayo registration titange tine maartist atakataura navo vatichaita navo magungano mapati anonzimai maconcert ende anenge aine registration clip yake yekuratidza kuti arejista opinda mahara maartist anoteererwa nevechidiki kunyanyanyanya kudarika isusu saka akauya akataura kuti kurejista ikodzero yako zviite zvinokubatsira ramangwana rako zinoziva kuti vechidiki anogona kumuteerera kudarika zvandinenge ndichitaura inini saka ndo dzimwe nzira dzatiri kushandisa idzodzo hazvichadi kuti tirambe tingoshandisa nzira dzekungonyora mumanewspaper nekungotaura chete taakutonidza kuenda nezvinhu zviri padhuze nemwoyo yevechidiki vacho zvakare kuitira kuti patinozoenda nemeseji ivo vanonakidzwa asi vachibva vazviwanzwa nemeseji zvakare saka pari kuda kukurudzira kwakasimba isu vachowo tisungedzayo dzisimbe kuti iro gepi rasiwa nezeki rinofanira kurikavha nekuti chinopedzisira chaitika at the end of the day ndechekuti vanhu vacharega kunorejista kuvhota gepi hatizivi kuti even election management board vari kuda here kuti vanhu varejista kuti havasi kuda kana kuti havangorina kapasiti yekuva logistically saka isusu tinoitaone patinge tichikwanisa asi vanhu vechidiki they need
mediums avanonzwisisa. Thank you there, Maureen. Rambaku uri parunare. Before I welcome our third guest and before I take our listener, coming back to you, Mukwewa, Maureen says in Harare there are two centers. How many centers are there in Bulawayo?
In Bulawayo province, there is only one center, but we are fortunate in that the other center, which belongs to Mguza, is also being abused by Bulawayo. Should I say abused or used by Bulawayo?
Okay, please do stay on the line there. Tinei, uyaqhasisa lapho Tinei, bengimbuzile ukuba na eHarare kuthiwa kulama centers angu two. Kobulawayo khona kulamangaki uyachasisa ukuthi kule yodwa kodwa kule inye ese umguza laphana eseduzane kulapho abanye abakobulawayo abaya khona. Sithathe umlaleli lapha uLiberty eyinsiza. Kunjani mnumzane?
Hayi, mina ngiyaphila. Linjani lina?
Hayi, siyaphila. Kunjani eyinsiza lamhlanje?
Ngapha insiza esikhona weni ehlangana kukaqalisa ukurejistwa abantu kuthatha izithupha konke okuningi abakakwenziwa So uhlupho esilubonayo luyahluphontanga ukuthi baregister ikho khona lokhu ukuthi bazathi sokuzoregister ukuvota ngapha sokuzokuba isiphangephange ngoba lokhu bakhuthaza kwangikhona kathesi akucaci kakuhle ukuthi bakuphathe ngendlela elubekileyo njengalokho kuphuma kusenzakala kwezinye izindawo ukuthi abantu abajayele ukuvota yibo abazaunke bebuyele ukuyavota so ukhwethi kufihlayo ukuthi abancane bakukhuthalele khonokho kubona ukuthi vele kwenza kwesystem yezekhi ukudileya izindlela zokuthi abantu balungiselele amalungelo abo ikwazi ukuthi abancane bazagcina bekhalela ngoba kathesi akwakabi labantu abathathisa izisupa akukabi labantu asebezobhalisa ukurejista kwangikhona kukaqalisa kodwa i-declare yokuthi sokurejista kwezinye izindawo siyadeclare so kumhlanu ye-closing day kuzabe kuvalwa ngelanga ukufana nayo nandiyabona luhlupho esilalo.
Aha. Hayi bazafika lihlale lilindile khona ngapho Liberty insiza.
Kulungile baba siyabonga.
Aha. And joining us now is Jake Zaba of the Election Resource Center. Mkoma Zaba ti nomuchingamiza muchirongwa.
Ndinofara kungendirika huri kure yakadai.
Aha, tanzwa morina tinei vachi taurane zvimingampinyi zviripo murongwa wekunyoresa vavoti zvinosanganisira nyaya yekuti michina yacho inotora nguva yakareba kunge process yacho inotora nguva yakareba yakarebesa kuti vange vachinyoresa munhu one. As an organization, what are the logistical issues are you witnessing?
Tinotenda ndinodayira kuti nyaya yekutora nguva yakareba inyaya yatakaonawo zvakare ndinoda mukatarisa pakatanga kuitwa validation paaite samsin paibuda izvo kuti pamwe zvinotora 4 minutes kuregista munhu kana 5 minutes asi pari zvino tiri kuona izvizvi zvataurwa namorini kuti zvinotora nguva yakatoreba kupfuura ipapo so izvozvo zvingava zvinokonzerwa sezvinhu zviviri maonero angu chekutanga ingava nyaya yekuti pamwe vashandi vezeki vakatumwa kunoita basa iri havana kunyatsodzidzawo nemazvo zvekuti ichiri kutovanetsa mishini inguva yavo yekutanga kushandisa mishini yakaita saiyoyo so ndinoona zviri zvimwe zviri kukonzera kuti pamwe paita madelays pamwe pachitora nguva kuti vazorejesta munhu umwe chete asi tiri kuona zvakare kunze kwenyaya yekunonoka nyaya yekutoti vanofanira kunge vari pamatenders acho kanda vafanira kunge vachirejesta vanhu havasi kuuya muuwandu hunotarisirwa izvo zvinova zvinotarisirwa kuti zvinorerutsa nguva ichatorwa nevavhoti vane vanoda kurejesta vachitraya kurejesta saka sezvataurwa zvekuremembering inyaya yatanzwa ichibuda munzvimbo dzakawanda dzemuzimbabwe asi iya yekuti munotarisira kuti pange pane vanhu vashanu kana vatanhatu asi mwana paine munhu umwe chete ari kuita basa iroro asi chiri kutirwadza ndechekuti hatizovani mhinduro yakakwana kubva kuzeki kuti sei zvichidaro munotuma vanhu vashoma muchiziva kuti taurejesa vanhu vakawanda zvikuru sei tichitoziva kuti kune macenders mashoma kanakuti mapolic station mashoma ari kurejesterwa vanhu so ndeimwe yemalogistical problem atikwana asi ndingada futi kuti nditsanangure kuti patiri nguva ino inyaya yekuti kwakangogadzirwa pa63 nzvimbo dziri kurejesterwa apa zeki yakatsanangura kuti inyaya yekuti vachakamirira amwe makisi kana kuti equipment inoshandiswa kurejesta saka 63 aya anongova macenders atajaira aya aishandiswa navamudede vavanga vachiri kuita zvemaelection asi havachaiti izvozvo asi macenders iwavo avangoti vatipanotanga kurejesta vanhu iya inovapa mutemo wedu inonzi continuous voter registration iri under section 17A electoral act saka aya macenders ari kuandinoona achazoshanda futi even tapfuura 3 months the mobile kana kuti pavachaenda ku every polling station so mama senders achazoshanda naye you continuous voter registration.
Asi se sangano mkomaza because I'm very concerned about the rural constituency. Se sangano muri kuenda here kuma reserve uko kunokurudzira vanhu kuti garai makagadzirira nekuti ZEC iri kuti ichatanga muna mwedzi waOctober ndokwa ichange yazara kunzvimbo dzese ichinyoresa vavhoti muri kuenda here kunotsanangurira vanhu vekuma reserve sesangano sezvo ZEC yacho ichionekwa ichitadza kuita izvo.
Tiri kuzamba nepatinogona asi tinoziva kuti Zimbabwe yakakura and nekuda kwemareserve kazvikwanisiro tikaona kuti pane zvimwe zvatisoita chii asi ndoda kuti ndibude pachena kuti zvinhu izvo zvatirikuita hazvizokwani kubata mwana wezimbabwe wega ega nechokwadi tiri kuedza kuitawo radio show kana radio station akasiyana siyana angava mumacommunity angava ari jeko kushandadzira nyika yese tinoita zvakare tishandisa iyeye social media yambotaurwa asi chokwadi ndechekuti kutarisira sangano rimwe chete kuti risvike nyika dzese izvozvo zvinonhoa asi tisatatoita saizvozvo zvamuri kubvunza mukoma nyaya iri kutosinoka inoita kuti tisvike pauzoo tika dzimwe nguva ekuti pane mutemo uya unonzi ZEC inotipa crespesen ZEC akaraca topa rekuita tisina kuchipfudza nekuZEC mutemo uyoyo uri kuita kuti amwe masangano angava machechi angava masangano ese vaite kunge vane dududza kana kutya kuti vadzidzise vanhu because mutemo uyo unototi ijeri ukaudzidzisa vanhu zvikasafadza ZEC saizvo zviri kuita kuti tarisiro yatinayo yekuti vana vezimbabwe vazotanga kunorejista vadzidzisa zvakakwana haisi kutanga kunge tichikwanisa kuiita nerimwe rutivi zeti yacho inombobuda ichiti tine mari tapiwa mari nehurumende tapiwa 15 million asi tiri kuona kuti registration yakutoitwa chachinhu chaingoitwa murima yainzozvigara yangava wapusa wapusa amene uchasvika uine zvakakwana here kana kuti pete so tiri kuona nyaya inova isiri kutifadza yekuti vana vezimbabwe vaakurejesta vachienda kuedza kunorejesta vasina reserve rakakwana tiri kukonzeresa confusion yakawanda ende havato kumareserve chese sizimu yemumadhorobha vakawanda vanenge vasina information yakakwana
ruzivo rwakakwana. Thank you there Mkoma Jack. Please stay on the line before I cross over to Maureen and Tinei. Again tate umlaleli freedom eHarare kunjani mnumzana
nyapila valinjani
hayi siyaphila supalisile hey
namanza akabhalisa kokunzotokanga ntokutsuwa lesimene mene lava vanda vahangela zvituva nxasi vathathi zvituva zvingakhanyise sose siqalisizane simene mene sasa so vele lamangaingasathi kahle kahle ukubhalisa kwangukhona ukuthi uhamba kanjani
hayi freedom ungakhulumi ngesimenemene ongasibonanga utheni ukuhamba wazama ukubhalisa wazibonela isimenemene sakhona wehlulekile ukubhalisa kulokuthi ukhulume into izwe ngabanye
aamzitizigenzaabana ingabi yahamba sibi
hayi hamba ebhalisa baba ungezwa ukhulunywa ngabanye hamba uyehluleka nxa usehluleka ubhalise nxa ubhalise then sungakhuluma ngokuthi kulesimenemene hayi leso sizwa ngabanye ongasibonanga akunjalo
orit anya kuzwa ukuthi lambe ngifuna ukuzwisisa kahle kini khona buyathi nalandizwa njani uhamba njani so mna senza siyasasa ngiyekubona ukuthi wenziwa kanjani
mpela hamba lesithupha sakho le-proof of residence uyebhalisa baningi asebebhalisile bakhona behlulekile ukubhalisa ngezizathu ezithize but abanye basuke balungisisa lapho bekungalunganga khona babhalisa ke. So lawe vukela kusasa uyebhalisa baba, ungezwanga, ungahlali ekhaya ngoba uzwe ngabanye besithi kulama problems. Bathi mbili aswele umsila ngokulayezela baba.
Hayi akona kulungile kudebe sesikhathile ngezana. Hayi ezithanda ukubonga kakhulu uhlelo iStudio 7, ingaso Studio 7 ngabe sisemnyame kakhulu. Yakwazi ukuthi ugogo wami usekhezi ulaleni manje uma mvunya, yakwazi la ukuthi usela ake khaleli ukungena manje usela ukuthi angena kanjani la ekhulu isikhalazo. Hayi ngiyabonga kakhulu baba.
Hayi siyabonga mnumzana, uvukele kusasa.
Yasethi ndizama sizise ngikhuthazisa zayiqela khona la mzazami kuya khona sizimbona kakhulu.
Okay siyabonga baba. Coming back to you Maureen, then Tinay. Maureen is gone. Tinay, back to you. The Zimbabwe Electoral Commission says it's targeting 7 million voters in this registration process. How many people from that target, or what percentage of that target do you think will be young people? Oh, Tine is gone too. Jack, that question comes to you. Hi, Jack. I think we have also lost Jack there. I don't think I have any caller on the line. Oh, okay. I'm told we have umlaleli uPeter. Peter, good evening and welcome on Studio 7. Hello, Peter. Hello, Peter. We are having connection problems with Peter there. Kodwa umbuzo omkhulu ebengubuzile lapha incingo zika cingo luka Maureen oluka Tinelo luka Jack zingakaqhumi bengithe khona iZack ithi iqonda ukubhalisa abantu abangu 7 million kulolu khetho abazavota kulolu khetho. Njengoba sikwazi ke ukubana inani elikhulu mpela labantu eZimbabwe ngabasakhulayo bembuzo ukuthi bakhangelela ukuthi inani labasakhulayo phakathi kwe 7 million yena leyo kungaba linani elinganani, bayaphenduka ke bazaphendula lo mbuzo. Ngiye kudaba luka Freedom umlaleli okhulume eSeharare. Ukhulume indaba ayisuye wakuqala, bakhona abanye abake bakhuluma ngalolu daba ikakhulu umnumzana Jason ofone eSouth Africa. Bakhuluma ngesimenemene abathi bayasizwa sisenzwa iZack ekuvimbeni abantu ukuthi bengabhalisi kulolu hlelo ukuthi bavote. Impendulo yami nansi, ngimpendulile ngathi hayi bo, bathi imbila yaswela umsila mnumzana, wena hamba uyezama ukubhalisa, uhambele proof of residence lapho ohlala khona, uhambele isithupha sakho. Uthi ke nxa suvinjwe iZack ukuthi ungabhalisi, uthi usuyehlulekile ukubhalisa, bese uyakhuluma ngesimenemene seZack. Hayi manje ukuthi awuzange ufike lapho ukubhaliswa khona, ukhuluma ukuthi iZack ilesimenemene. Hayi bantu bakithi, asithatheleni izinto phezulu. Lingaze lezwa ukukhulunywa ngabantu bese uyesabela kachana. Hamba uyebhalisa, nxa uphumelela uphumelele, nxa usehluleka zama ukulungisisa ke lapho okuyabe kwehlule khona. Baza kutshela ukuthi wehlulekile ukubhalisa ngasiphi isizathu. Going back to Maureen, we now have back on the line. Maureen, I was saying that the Zimbabwe Electoral Commission is targeting 7 million voters in this voter registration. I'm not sure they are going to achieve that with this slow process, but here is my question. Of that 7 million, how much percentage do you think is going to be young people?
I think if the 7 million is going to be proportionally representative of the population, then 68 to 70% must be young people. That is, you know, that is the proportional representation of the population. And 52 to 54% of that 7 million must be women, if it is going to be a mirror reflection of the demographics of our society. But I do not want to, I think today, after what I experienced and witnessed, and also from listening to other accounts, they keep being over ambitious. They have no capacity to register 7 million people. They are just joking. They need to go back to the drawing board and, you know, retool and re-equip themselves and come back and start a proper registration process. With this ongoing process where in the middle of trying to register a few people during the day, forms are said to have run out. When you're registering just less than the 20 people, you say we've run out of the CR9 form, we've run out of the CR1, we've run out of this. I think they're just ill-prepared. And the time is also very short before we get to the election. So the time for registration is also very short, even the time that was declared is short. So already we've lost 2 days. And, you know, it's Texas. And I don't think they have the capacity to register 7 million people. They should stop being overambitious, or else they must just go back to the drawing board. And the second issue is that the issue that I want to keep hammering is that Zek has said, and it's on record, that they've received money for education, voter education and other things. Why are they not voter educating people? People are misinformed, you know, there's very little information going around, and so people are not going to participate. So I don't know how they intend to reach these 7 million people without a robust voter education program. They need to be serious. This is about, you know, the future of every Zimbabwean, especially the younger generations. We want to be able to exercise our democratic rights, to be able to vote and to decide the future we want. And they must not take that away from us. They must not. They're just an election management body, and they are using our money as taxpayers to run this voter registration process. So we do not even, you know, we mustn't even be begging them for them to avail a process that is better than what we are seeing right now. This is just unbelievable. I don't even know how to explain it, but ZEC needs to be serious. If they cannot do it, they must say it now. Because this is a serious matter. We're going into a general election that we think is a make or break election. And so if they continue like this, and then they're going to get the rest they are looking for from Zimbabweans. People are angry. People want to have an opportunity to decide the future of this country through the ballot and not otherwise. But I think at this rate, we are being pushed. If they do not listen, I think people need now to start to think of putting other, you know, of other ways of putting pressure, including going back into the streets to demand electoral reform, to demand an election management body that is, you know, capable of holding voter registration process. They have failed.
Please do stay on the line there, Maureen, as we wind down. Siya kumlaleli wethu, going back to our listener, Peter is back on the line. Good evening, Peter, and you have the floor.
Oh, good evening, Goma Jonga. Good evening, people of Zimbabwe.
Taura enyu mkoma wangu. Ndinoitwa mtungamiri Jonga mkoma wangu, but it's okay. Taura enyu.
Taririka. Nasi taenda oti kano rejista kuvota. Asi kri kushungurudza zvakanyanya kuti vanhu vechidiki vanenge vasiri kunatsobuda muwandu wavo, especially ku center yekumbare kumembarenzu uko ndo kwatarejista nasi mangwanani. Kwanga kune vanhu vashoma-shoma patasvikawo nguva dzema9 but ndokufamba kwenguva vanhu vanga vachizoti wandei but vanhu vachidiki kwangusina vanhu vachidiki vakawanda.
Ko, kana muchitaura neshamari dzenyu dzechi muri munhu wechidiki handidi?
Aiwa, ndiri mukuruwo zvangu.
Muri mukuru. Ko, kana muchitaura navo vana venyu vechidiki ava vari kuti dambudziko riri papi chacha?
Ndofunga nyaya yekuti havazogoni kunyanya umirira kwenguva yakareba kushanya nazvo ngosvika vakaona raini yacho neprocesi yacho ichingononoka. Vazhinji vanobva vaita chifinwa chokuti zvirikunono karigaiti ende kumafaro kwaanowanzo farira zvawa akutore nguva yavo kupedza nguva akamirira kwenguva refu.
Pane dambudziko ipapo mukoma wangu, asi kana iri nyaya yekuona vana vanozanani vana Olinda pa vachiita Facebook live, unowana vanhu vakazara 1,000, 2,000, 3,000 people, asi kana dzanyaya dzine substance, nyaya dzekuvhota vanhu vacho vanoshayikwa. Zviri kufamba sei ipapo? Anyway,
ndizvo zvinhu zvakanyanya kuvakoshera. Havatombozive kuti nyaya yekuvhota iyi zvinomborevei muupenyu hwavo. Ndofunga panotoda vhota education yakasimba kuti vanatsodzidziswa kuti zvii zvazvinotatsokureva mukati meupenyu hwavo, kuti chii chinombonzi kurejista kuvhota, zvichazofamba sei vakanga vasinganovhote. Bhozi ndo mukana wokuti vachinje upenyu hwavo, vangonakirwa nekuswera vari pamawhatsapp, pamafacebook vachiona zvinhu zvisina maturo, zvisina punduso mukati meupenyu hwavo. Saka izvi havanotozoona seunge kupedzerwa nguva zvavo, hazvina kana basa navo, havana kana hanya nazvo.
Zvakationera ipapo. Tinotenda mukoma Peter nekupinda muchirongwa. Murambe muchivakurudzira ikoko kuti vaende kunovhota.
Aiwa, tiri kuvakurudzira sekuno kumureva westi, kuno kumashonarend east. Aiwa, wapana wacho tiungozama kuvakurudzira tombofambawo chaizvo tichienda muvanotambira mumabvudzi nhabvu, muvatamba nhabvu, muvanoswera vachitamba mumatownship mukuti vaende kunorejista kuvhota.
Aiwa, tinotenda mukoma wangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Ngikhuluma lo Peter lapho ngodaba lwabasakhulayo layo yakhonono kubana lapha ahambe khona ukuya register eHarare bekulabasakhulayo abalutshana. Inkinga yami ke nansi lana abasakhulayo, umsebenzi kutshona ligijimisa into ezingela msebenzi mani, kungathiwa kulo Olinda bayalwa labostana whatever kuFacebook live lapha. Yini eligcweleyo kuFacebook laphana? 2,000, 3,000 abantu bayabona, libona into ezingelancedo. Kungathiwa kule video something juicy kubo WhatsApp esekulethayo lapha, lihamba lethenga ama-bundles. Kodwa khonapho umuntu uhamba ngonyawo, udatshukelwa amabhurugwa. Ikusasa lakho liluvili bana, ukuthi uyevota, ubhalise ukuvota. Into ethinta impilo yakho awukubona ukuqakatheka. Hayibo bontanga, please chinjai maitiro, guqulani izenzo. And I'm not saying this as a slogan, you know, for the MDC or whatever, but really kumele litshintshe ukwenza kwenu into eziqakathekileyo liziqakathekise. Zvinhu zvakakosha zvikoshesei. Zvinhu zvakaita sekuvhota, kuvhota chinhu chakakosha, nekuti ramangwana rako rinodetemenwa nevhoti yako. Maureen, your last word.
Inini kurudzira yangu nje kuti kune vechidiki kunyanya-nyanya, hakuna pataona umwe mukana unenge watakatarisana nawo 2018, kunyanya vari kumalate 20s, early 30s, your active adult years atopera. Usina industry yawamboshanda, usina basa rawambofa wapinda, uri munhu wekungoti maita. Ndinokumbirawo hazvifaniri kudaro, tinofanira kuti titore nyaya dzematongerwo enyika kunyanya dzekuvhota, kudzikoshesa, kuzvisa pamwoyo chaiko chaiko. Ngaunzwe kutsva mukati mako mudundundu kuti dai ndaita sekuita chidokwa dokwa chekuti ndakwanisa ndarejista ndaita sei. Saka nguva ise tiri kutaura hongu, tataura zvinhingamupini zvakawanda zvatataura, tataurawo zvakare kuti titangoramba tiedza kuti tisapresa takabatana chese, asi zvinoda tiri muhwandu hwedu. Uye zvewo kwauri usabva watisaka handichaende, nyange zikanotora zuva rese ukatadza nhasi.
I'm sorry, Maureen, let's leave it there. We are out of time, but thank you so much for coming on the show, and please do continue with your mobilization. Thank you there to Maureen Kademaunga, Tinei Mukwewa, and Jake Zaba, as well as our many, many listeners. I'm your host, Ntunga Milinkomo. Good night, Zimbabwe.